Paita gakava pakati pezanu PF nemapato anopikisa. Mushure mekunge zanu PF yati hapana zvichagadziriswa pamberi pesarudzo sezviri kudiwa nemapato anopikisa. Munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF Vaidnesius Chombo vanoti zvekuvandudzwa kwehwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa ari kushanda ari pasipenera ndezvemugodzi Matsuro.
MDC dziri mbiri inotungamirwa navatsvangirai neinotungamirirwa navanure. Takaenda kunoisa constitution itsva tikawirana kuti constitution yedu yaakubata zvinhu zvavange vachida kuti zvibatwe zvese. Machenji avaida ese takaita anofambiranawo nekuti kodzero dzevanhu dzionekwe zvakanaka. Saka kana vava kuti gore negore munochinja, isu hatichaona chekuchinja. Takatoita basa rakapera.
Vachombo vanoti mapato anopikisa akaita seMDC anofanira kuenda kuvanhu onotsvaga rutsigiro kuti ahwine musarudzo, kwete kuswero chema chema zvisina maturo. Vachombo vanoti zvekuvandudza hwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa izvi zvinhu zviri kubva kuvachena vekunze vachiti hadzizi pfungwa dzavo idzi.
Ivo ngavaende kuvanhu vanokambena ikoko, vanhu voona kuti maprogiramu avo nemaprogiramu edu avanoda ndehapi. Ndiyo chenji yatinoda, inga ndivo vanhu vanotaura kuti chinja maitiro. Saka ngavaende kuvanhu vanotengesa pfungwa dzavo, vanotengesa zvavanofunga, zvirongwa zvavo kuti vada kuitira vanhu vemuno muZimbabwe. Ikoko ndivo vanhu vachataura kuti zvinhu zvakamira sei. Gore negore pataita maelections pose havadi kusvika vada kuti zvinhu zvichinjwe. Zvinochinjwa zvii? Saka vada kutozobvuma kuti constitution yedu yakanaka, ivo vatohwina chete. So haso mafambirano emaelections. Saka maopposition parties ari kutaura izvi, ndiri kuona zvangu sevari kuda kuita manyawi kuda kuonererwa nenyika dzekunze. Because vashaya chekutaura, ngavataure zvinhu zvemuno zvinovaka, zvinoita kuti vanhu vedu vavadi. Because havana ipati dzakafomwa kunze dziri kutora mainstructions kubva kuvavengi, kubva kumaimperialists. So ngavagare vakadaro, havambofa vakatonga nyika ino, because havana chavainacho chingadiwe nevanhu vari muZimbabwe.
Zvichakadai vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzanu PF vasevhi yakasukuwere vanoti ivo sebato vave kutoita gadziriro resarudzo dzemuna 2018 mapato anopikisa arere. Vakasukuwere vanoti nekuda kwekuti vemapato anopikisa vasi kutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo idzi, mapato aya ngaarege kuzobata gotsi mangwana achichema rumwa nechekuchera.
When is the election? Tinotenda chose kuti makorokoto kandidati yedu vachizoma nekuenda kwavakaita zvinoratidza pachena. Musangano wezanu PF hausundiki, ndiyo musangano chete. Ende kuenda kwatakaita chiratidzo avo vanofunga kuti kune zvimwe zvichaitika gore rinouya, zanu PF ichahwina nemukurumbira, zanu PF ichahwina nemanhamba epamusoro zvakare.
Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vagara vachiziva kuti zanu PF haisi kuda kuvandudza hwaro hwesarudzo.
Zvinyanyotishamisa nekuti chipuka chatinodhila nacho chino zanu PF tinochiziva. Tinoziva mavara acho, tinoziva maitiro acho. Hazvimbotishamisi kana nekuti tinoziva kuti zanu PF iri kutsika madziro. Haitombodi kuti pava nemareforms nekuti tinoziva kuti pakaita mareforms vaparara ballot box. Kunyanya-nyanya dzekuti kumamisha uko kwaanozivaiwo kuti madzishe, masadunhu, masabhuku vatova mapolitical komiti ezanu. Vazhinji vacho varitomanikidzwa. Saka isu tiri kuti bumbiro romutemo rinoti matraditional leaders havafanirwi kunge vari mapoliticians. Muchirungu vanoti ivo they must be apolitical. Iyo zanu haizvida izvozvo nokuti inoziva kuti inoshandisa madzishe, masadunhu, masabhuku kuti iite basa ravo rokuita political komiza vachitina vanhu semombe kuti vanovhotera zano. Saka hazvitishamisi, asi isu ticharamba takatsika madziro. Vachida vasingadi, mareform achavapo chete.
Kunyange hazvo MDCT yakaparira chirongwa chekuti haisi kuzopinda musarudzo kana zvose zvinobata sarudzo zvisati zvagadziriswa chairi kudaidza kuti no reforms no elections. Vaguti vanoti vane chivimbo chekuti kushanda kwavari kuita senera panyaya dzekuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe kunogona kubudirira zvikaita kuti vazopinda musarudzo idzi.
Hatingadaro nokuti handiti kuti ndikurumidze kutaura kudaro tisati tasvika panguva yacho. Parizvino kuti tiri muna 2017, tiri muna mwedzi waApril, saka zvakawanda zviri kuitika. Isu tiri kutaura nevamwe vedu vemaopposition parties, ndofunga kunoziva sangano redu remera, tiri kupa pressure paZEC. Parizvino tiri kulobha kuti SADC, regional organization, tiri kulobha AU, tiri kulobha iyo United Nations vacha zvayo. Saka parizvino handingari kuti ndimhanye nditi hatipinde maelection. Isu tiri kugadzirira kuti maelection achaveyo. Uye zvama election achaitwa pane ma electoral reforms. Ndo gadziro yatinayo, ndo zvatiri kunangana nazvo parizvino.
Mapoka ese MDC nemamwe mapato akaita se People's Democratic Party haasi kupinda musarudzo dzema by elections achichema nerekuti miteme yose inobata sarudzo inofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Mapato aya anotiwo madzishe, masoja pamwe nemapurisa havafanire kuve nechekuita nekufambiswa kwesarudzo. Mapato ari munera anoti sarudzo idzi dzave kufanira kutungamirwa nesangano renyika dziri kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC richishanda pamwe chete neAfrican Union pamwe neUnited Nations. Asi vachombo vanoti vekunza havafanira kupindira musarudzo dzemuZimbabwe sezvo vachiti Zimbabwe nyika yakazvimirira uye inokwanisa kuita sarudzo dzayo yoga pasina vekunze vanopindira.
Ngavaende kunoudza izvozvo kuAmerica, vanoudza Trump, vanoudza Theresa May kuEngland kuti izvo maNGOs ari kubva kuno kuAfrica nekuMiddle East aende kunotungamirira ikoko. Kana izvaitika ikoko vozodzoka kuno.
MDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai inoti yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro musarudzo dzemuna 2013. Saka nokudaro bato iri rinotiwo zvose zvine chekuita nesarudzo zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.